Mutungamiri werimwe masangano anomirira varairidzi reEducators Union of Zimbabwe muzvare tafadzwa munoda wafa vati zuva rekucherechedza kukosha kwevarairidzi pasi rose riri kuuya panguva iyo varairidzi munyika vari pakati pekutsutsumwa kukuru. Vati varairidzi vachina chiremera nekuda kwekusabatwa zvakanaka kwavanoti vari kuitwa nehurumende.
Nyika dzose dzinotora zuva iri kuti varatidze nyika dzavo nevana vari kudzidza kukosha kwezuva iri kuitira kuti mangwana profesi yetichi irambe iri profesi inowana vana vachiti kana ndakura ndoda kuva murairidzi. Asi muzimbabwe ndino urombo hwokuti hazvina kumira nezhira iyoyo because varairidzi havachisina chiremera charaiva nacho varairidzi mumacommunities vari kutorwiswa. Hurumende chaiyo iri kurwisawo nayo. Saka murairidzi haasi munhu anoinspire confidence kugenerate inotevera.
Zvare munoda wafa vati varairidzi pamwe nevana vechikoro vakatarisana nenjodzi huru nekuti muzvikoro hamuna zvikwanisiro zvakakwana zvekuvadzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Vatiwo varairidzi vari kushushikanawo nedanho rehurumende rekumanikidza vashandi vayo kuti vabayiwe nhomba pasina kupiwa ruzivo rwakakwana pamusoro penyaya iyi.
Varairidzi vakatarisana nekuenda kumabasa kusina zvikwanisiro zvemaPPEs, masanitizer, mamask nemasocial distancing nezvimwe zvese zvinotarisirwa kuva zvichidzivirira murairidzi pacovid. Makeisi zecovid ari kungokwira muzvikoro asi hazvina anei nazvo. Hurumende yedu haisi kuwanikwa ichitora matanho ekuita kuti murairidzi adziviririke kana kuti avewo nekusimba kwokuziva kuti employer wangu anomira nei. Izvozvi employer ari kutova achitretena varairidzi pamusana pevaccination. Uri chiri chirongwa chisina kuunzwa nezhira yakakodzera kuvarairidzi kuti vanzwisise kuti mibvunzo yavo yavanayo pamusana pevaccine nezvimwe zvese zvavanonzwa zvive assured from the employer. Employer pane kuti iye asimbise varairidzi amire navo anoshandisa masks.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti dingindira reWorld Teachers Day regore rino iro rinoti Teachers at the Heart of Education Recovery rinoratidza kukosha kwakaita varairidzi munyaya yedzidzo. Asi vati muZimbabwe varairidzi havazi kukosheswa vachiti hurumende inongoita zano ndega panyaya dzinobata varairidzi munyika.
Tichiona varairidzi vachiwedzera kuiswa kure kure panyaya dzekurikabwa kweeducation havasi kukonsaltwa pamacritical decisions mumaschools. Maticha achichemera kuti tinoda zvikwanisiro zvekushandisa kudzidzisa vana, hurumende haisi kuteerera. Vachichemera kuti dai matipa zvikwanisiro zvekuti tivese tichikwanisa kudzidzisa vana, hurumende haisi kuteerera. Vachichema kuti tikawana umuhuru unokwana kuti tikwanise kushandawo overtime tichishingirira kuti vana vedu vabate, hurumende haisi kuvateerera. Inoramba ichivapa kamuhuru kadokodoko kanoita kuti vararame vari munhapwa. Zvaita kuti varairidzi vaite kure kure vasunuruke zvakanyanya kubva pahati yekurikava kweeducation. Saka education yedu yava mumadhaka akanyanya ndicharamba iri mumatota aya kure kuvarefu kusvika hurumende yakwanisa kumita maobligation yayo yekubhadhara varairidzi.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zhou vatsinhirawo kushushikana kwevadzidzisi munyika vachiti dzidzo yemunyika icharamba ichiondomoka kana hurumende ikasagadzirisa zvinhu nekukasika.
Kuva murairidzi muZimbabwe ibasa rava kunesa, ibasa rinotonesa nokuti unokwanisa kungorohwa zvikuru senguva dzamaelection. Saka hatisi kuisa varairidzi kana kuvapa role yavanofanira kunge vachipleya musociety muZimbabwe nokuti hatichikosesa basa rourairidzi. Mari haisi kukwana, murairidzi munhu anototamburawo zvake, anotoonekwa sabhega. Saka izvozvo zvinhu zvinodzikisa basa romurairidzi pasi. Saka tiri kungoti kana tichida kutiende mberi mune rakanaka, ngatipei varairidzi kodzero dzavo vaite basa iri vapripe ramangwana revana vechikoro nokuvaka nyika mune zvakanaka nokuti hapana nyika inovakisa kana vanhu vasina kuenda kuchikoro.
Hatina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvevashandi pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu vapawo mavhima sezvo vange vasingabatike panharembozha yavo. mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pamusoro pezvichemo zvevarairidzi. Zuva reWorld Teachers Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa5 Gumiguru gore rega rega, uye rakatanga kucherechedzwa mugore ra1994 mushure mekusainwa kwegwaro reRecommendation Concerning the Status of Teachers nesangano reUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO neInternational Labour Organization ILO mugore ra1966. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Msengi.